wagari wazhinji wari kutipa maripoti ekuti kunzvimbo dzavo vari kusangana nemawater cuts kuti vanenge vachinzi vane zvikwereti zvakakura. Apa tiri pakati pekuti kanzuro ine programu yekuti iri kuita 50% rate discount kune vanenge vaine zvikwereti, zvichireva kuti mukana wevanhu wekuti vanogona kudzidzira nyaya dzezvikwereti zvavo. Apa tiri panguva zvakare yekuti nyika iri kuchema necholera yakatangira munzvimbo yeGlenview yekubudiriro. Saka kana mvura ichinge ichinzi mvura yavharwa, at the same time mvura yacho hakuna, at the same time tine cholera outbreak, reality ndeyekungoti vagari vanenge vaakutarisana nedambudziko guru.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyosangana nedambudziko iri rekuvharwa mvura vashumba?
Izvi tiri kundaiwa kunzvimbo dzakaita sana Kuwadzana, nzvimbo dzakaita sana Glenora. Glenora mune vagari vazhinji pari zvino vakatorerwa mapombi emvura zvekuti hawana mvura kwenguva yakareba. Saka isusu tichiri pakati pekurwisana nedambudziko rekorera tinoona iri nyaya yakatiomei, inoda kutarisiswa, inoda kugadziriswa nekuchingidza.
Iyo vekanzuro vari kuti zvikonzero zvavo ndezvipi tichitarisawo kuti ndo vari pamberi mukurwisanawo nechirwere chekorera?
Isusu dambudziko redu zhinji ratiri kuona nderekuti kukanzuro kune malevels maviri edecision making. Kune level remapolicy makers anove macancellors akasarudzwa nevagari, kwozoita level remabureaucrats vanove vashandi vemukanzuro. Awa ndo vari kunyanya kubudisa mashoko yekuti vanhu vanofanirwa kumanikidzirwa kuti vabhadhare, kunyange vasina mari, kunyange kusina mari yacho vanofanirwa kubhadhara. Asi kana papa kugadzirwa kwemabhajeti, tinoona kuti vagari vanosiyiwa kunze kwekugadzirwa kwebhajeti, zvinoreva kuti bhajeti rinozobudapo nemareti anotaurwa nekanzuro anenge ari mareti ari pamusoro-soro asingagoneki kubhadharwa nemugari. Saka mugari uya akazotadza kubhadhara kuya, ivo vaakushandisa mutemo kuti vanoti tinoda kukuvharira mvura. Asi izvi tiri kuona kuti zviri kuenderera mberi nekuexposa utano hwevagari nekutora kodzero dzavo pasina kudiremekedza.
Asi kana vashumba, pane mutongo wedare repamusoro-soro uri kuti hapana chakaipa kuti makanzuro anga achivhara mvura kune vane zvikwereti.
Isusu sesangano revagari tichiri kuongorora kunyatsotinzwisise Supreme Court ruling, but chinhu chatinoziva ndechekuti ruling iyoyo hainyanyi kubata makeses evagari vari kunzvimbo dzinogara veruzhinji, nechikonzero chekuti kesi yaGweta Howe yakanga ichienda kuSupreme Court yakanga iri yemunhu akanga ari kutsutsumwa kuti kanzuro haina kodzero yekumuvharira chii mvura iye ainge achidzidzisa mareti ake. Saka macircumstances acho akasiyana. Vagari vari kumahigh density areas vazhinji vane dispute pamusoro pemari yavanonzi KO kucity of Harare. Mari yechikwereti haisi kutendereka, city of Harare haisi kupa maservices. Saka isu sesangano patiri kupedza kuongorora nyaya iyi tichange tichitihwa gwara rekufamba naro nalegal advisor wedu kuti totora danho ripi kuti tiedze kusimudzira nyaya iyi kuti isvike pakugadziriswa zvinofadza vagari. Ehe, matare edzimhosva uye guta reHarare rinogona kushandisa mutemo vachifunga kuti ndiyo nzira. Asi chokwadi ndechekuti kana mutemo usingakwanisi kuenderana nezvido zvevanhu, mutemo iwoyo hauna maturo, mutemo iwoyo hauna simba. Uchawaniswa simba chete kana vagari vachibvumirana nekuti mutongo wacho vaisawo pfungwa dzevarombo, vaisa pfungwa dzevanoshayiwa patafura.